Icho kwa di kuti upfumi hausati hwagadzikana magariro emunyika asati anaka asi baba vamunangagwa vari ZANU-PF vane urongwa hwekuti zvinhu zvinake zvinhu hazvingonaki musi umwe zvinotora nguva asi as you can see pakapoda kuslida nyika ichipinda mahyperinflation vakakontrola kuti zvimire pazviri zvikamira vakugadzirisa kuti maexports edu awande kana maexports awanda tetawana foreign currency yakawanda tichitenga mafuta Zimbabwe haimanufacture mafuta saka inoimporta mafuta aya ichishandisa foreign currency pari zvino chokwadi ndechokuti hatisi kukwanisa kumanufacture zvinhu zvokuexporta zvinopa mari yakawanda yakakwana kuti mafuta awande saka tine dambudziko iri rokuti mari yokunotenga mafuta ichishoma zviri kuimportwa nenyika zvakati wandisei kudarika foreign currency yatiri kugenereta saka zvinhu zvese izvi hazvigoni kugadzirika overnight zvinototora time.
Vamonzora, munoona sei mabatirwo ari kuitwa basa nehurumende?
Ndinoda kuti nditange papedzisira wamangwana kuti dai angari umwe mutungamiri zvinhu zvingadai zvakangofanana kwete. Toi pamuenzaniso waSmith. Smith wakatonga nyika ino dhora redu ranga rakakura, ranga rakasimba kudarika reUnited States. Vana Mugabe nezvanopiefu vakazouya vakazotanga kuita
mira ipapo Monzora. Smith wawataura uyu akanga asingatipi education, akanga asingavati zvikoro, akanga asingarapi vanhu vatema. Saka haungaenzanisi Smith aitarisa varungu 400,000 nezvanopiefu iko zvino inotarisa vanhu 16 million. Hapana kombarizeni ipapa. Pachiloya chatakatrena tose, you compare like and like, you don't compare two and equal things.
Mapedza here mukoma?
Ndapedza kuti utaure zvine context yakanaka nokuti
point yandinoreva ndeyokuti hachizi chokwadi kuti kana ari umwe mutungamiri zvinongofanana mutadzire wacho kutonga. Nyaya iripo ndeyokuti pane vakambotonga nyika ino tikatarisa panyaya dzeupfumi takaona kuti upfumi hwanga hwakanaka kudarika pakatonga vamwe. Pachinzi imi muri kuti imi indava yekuti Mugabe akazoti vanhu vaende kuchikoro, kwete kwete. Pari zvino tiri kuona kuti mapromises chete angogara aripo. Pari kunzi takasaina madeal nechina, tikasaina madeal hamene nenyika dzipi, nebelarusi nechii nechii. Mugabe waisainawo madeal iwayo. Uyezve tikanyatsa kutarisa tinoona kuti Mugabe tosaina mari dzakati wandei asi chabuda hapana. Vamunangagwa vakapinda pakaitwa chirongwa cheya musi wa18 November gore rakapera, vaane gore vari president wenyika, hapana chabuda. Hakuna mishonga muzvipatara, mishonga yakutengwa neforeign currency kune vanhu vanorwara nezvirwere zvinorapika zvinomanejeka zvakaita sana BP zvakaita seshuga vakunzi vatenge neforeign currency, kwete nehurumende yaSmith, kwete nehurumende yeudzvinyiriri asi nehurumende yavamunangagwa. Saka nyaya iripo ndeyekuti ZANU-PF inongotitaurira kuti zvichanaka zvichanaka zvichanaka. Vamunangagwa ava navamangwana ava nevamwe vavo ndivo vakanga vari muhurumende yaRobert Mugabe for 38 years. Hapana chitsva chinobuda kwavari. Nyaya yavo ndeyemapromisi promisi promisi. Promise yacho ichazoita rini? Huku dzacho dzichazobva rini mumazai aya? Tiri kuona isusu kuti vari kuti hakuna fuel kudini kudini. Chitsva here kuti vanhu vazive kuti Zimbabwe pachayo haina petro, inotowana petro kubva kune nyika. Tinoona isu kuti Smith yeye wataiti watikutaura nezvai akawaka mupepe weseruka kubva kubhaira kuuya mamutare. Hazvisi kunyatsoshandiswa izvozvo. Tiri kuona kuti hurumende iyi haina maplan. basa ravo vanongotaura chete vachingo kana vafunga nyaya dzekusunga vanosunga vanhu vasingawira nawo so muenzaniso hakuna munhu we Lacoste achasungwa kunosungwa majifoti nevamwe vanhu saka hurumende iyi yakoniwa hurumende iyi yakadza
Va mangwana hanzi hurumende yakoniwa
vamonzora vanotaura somunhu asina kunyora constitution munondisodesa hurumende inopuwa 5 years to carry out its mandate you cannot measure success or failure yehurumende ne 6 months iyo ine 5 years yokutonga saka vari kumhanyisa
amuna 6 months maane gore maane gore
so that maane gore matora 3 years yokutonga what have you done so mucha the test of the pudding is in the eating chimbo mirai nuke vamunanga kwa chance vane urongwa zvinhu zviri kunaka manje manje
chandinoona apa ndechekuti bato rezanu PF nyanyanya mukoma wangu wamangwana vanonyatsa kuzviziva kuti hapana chiripo ndokusaka vari kuti mirai mone tioneiko vamunangagwa hazirivo here vakanga varipo navamugabe muna 1980